Nasi kune makuwerere pa kati pe chikwata che Morocco icho chiri kushura mare ku 2022 World Cup ne chikwata chakapesira kutora mukombe uyu che France. Veru zhinji munyika kusanganisira mungoriro mutambo wenhabvu va Lawrence Wekwet vane chivimbo kuti Morocco inokunda France mumutambo uyu.
Jambo we Morocco ne France ndirikuona uri tricky zvavo asi ndirikuona Morocco ichikwanisa kubudirira because iri kuda kurova maworld champions iri kuda kupinda mufinal ndiyo team yakatanga kupinda masemifinals muAfrica saka this time around inokwanisa iri kuda kutoita surprise yacho yekupinda mufinal saka ndirikuona France ichirwa ne Morocco.
Chikwata chinokunda apa chere kusangana ne Argentina iyo yakarova Croatia 3-0 nezvibodzwa zvakanwiswa na Lionel Messi nezviviri na Julian Alvarez. Argentina yakapedzisira kusimudza mukombe uyu muna 1986 ichitungamirwa nemuchakabvu Diego Armando Maradona. Chikwata chinokunda nhasi pakati peFrance neMorocco hachisi kubva chadzokera nekuti asi chichatamba neCroatia nemusi wemugovera kuona kuti ndeipi nyika inopedza makundano aya iri pachinhano chechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.